Vagumede, wakasha ya mswa 29 Rita, wawi guanasu kumishakuwa huko Inyati, mdunu rema Tewele North, kuzazi sachi suo chao, chekutu wawi guwepanewa bereki wavo. Vagumede, wakasha ya mshure mekuru wara neitro, wakatanga kushanda semura irizi, aswaka zosha ya waita mkurumbira mkuru, mnyadza kutunga mira zwena vumunyika. Mumashoko hawa wei kuchema Vagumede, mtungamiri wenyika wa Emerson Mnangagwa, wakati Vagumede wakaratiza unyanzi, mubasari kutungamira zvenhabvu, izvo zvakabatsira kuti chikwata cheHighlanders chive nemukurumbira munyika mose. Vamwe, vaive vakatarisira kuti Vagumede vachapiwa ruremekedzo rwegamba renyika, asi izvi hazvina kuitika. Vakambo yemunyori mukuru wechikwata cheCapes United, vaWellington Chando, vaudza Studio 7 kuti Vagumede vanofanirwa kurangarirwa segamba munyaya dzekutungamira zvemitambo munyika.
Vagumede angasiri administrator wefootball chete, angari sports, wetoti sports administration ye. Yekuti ndo zvatiri kuleka zvino vanhu vakaita seiwo vati kushaya mune maorganization dzakaita sana. SRC. Nikati kuzia kwa ndakaita Vagumede nini. Nungwa sinabasa ikuti urie team ipi. Vagumede muna hizi kani wana nye kunzangari haiva kwa Highlanders. Asika na paa mbanya hizi ubatirana. Kuti mutambu unge wakadai wakadai. Vagumede ndio muna hizi angane open door police.
Vakambo we mnyori mkuru we chikwata cha Highlanders, varuo mmiriri we vungu mdarire paramende wa Omega Swanda, vanota pana chingatauru wa mnurondo ena vumunyika zitara Vagumede richishaikwa. Vagumede, vakashaya vave nemakore makumi manomwe nematanhatu, vanopiwa ruremekedzo nevakawanda nekukwanisa kuita kuti chikwata cheHighlanders chive nenzvimbo dzachinoti dzacho, izvo zvisina kukwanisa kuitwa nezvimwe zvikwata zvine mukurumbira munyika. Zvichakadaro, vanhu vakasiyana-siyana, kusanganisira maenjinia anoshanda munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, vakuru vakuru vemakanzuru, pamwe nevanhuwo zvavo, vaungana pagungano rekuonekana nevaive mukuru weengineering services muguta reulawayo vasmela Dube, avo vakashaya muswa 30 Zvita. Vataura varumbidza vaDube semunhu aive akazvininipisa zvisinei nechinzvimbo chavaive nacho uye zvisinei neunyanzvi hwavo mubasa ravo. Munin'ina wemufi vaIshmael Dube vati zvinhu pazvaive zvakaoma munyika pakutanga kwemakore a2000 vaDube vakaramba basa raigona kuvawanisa mari yakawanda kuSouth Africa vachiti vaida kushandira munyika yavo yeZimbabwe. Mumwe wevanhu vataura pagungano iri vaJoseph Chuma avakambo vemumiriri wemupopo mamudare reparamende variwo nhengo yeCentral Committee yeZANUPF vati vaDube vaisatarisa kuti munhu aibva mumbamani. Vachuma vati vaDube vaishanda vakazvipira vachiratidza unyanzvi mubasa ravo zvisinei nekuti nguva dzakawanda vaisave nezvikwanisiro zvakakwana. Mutevedzeri wameya weguta reulawayo vamulandu Ncube vatsinhirawo izvi vakati vaDube vaive nyanzvi mubasa ravo uye sasachigaro weEngineers Forum musangano reUrban Councils Association of Zimbabwe vaibatsira makanzuro emumaguta nemadhorobha akawanda munyika neruzivo rwavo munyaya dzekuwanisa vagari mvura nezvimwe zvakadaro. Munyori mukuru wekanzuro yeguta reulawayo vaChristopher Dube vati nekuda kwekuti basa raDube raive pamongo wemabasa ekanzuro vaigara vachishorwa, kunyombwa nekupomerwa mhosva dzisipo asi izvi hazvina kuvadzorera kumashure.
Munhu anga achishanda nesimba achishanda zvakanaka. Kubva kwandakatanga basa 2016 kusvika pari nhasi ndakasvika achishorwa zvakaipa kutidza kuti basa imbavha zvese. Zvinotaurwa zvese zvidzidzo zviri zvemanga-manga. Kwakaitika commission akawanda eministry zake nemapurisa vachitsvagisisa nyaya zvese zvaipomerwa. Hapana kana mhosva yakaonekwa inayo zvokuti zvese zvinhu zvazviri zvemanyepo. Madirectors ndoda kukutaurira hama yangu vanoshanda nesimba vasina zvokushandisa zvakakwana asi vachishorwa zvakaipisisa nevari vasingazivi.
vadhuve vavigwa kumakuva Lady Stanley Cemetery vakashaya vave nemakore makumi mashanu nematanhatu mushure mekurwara kwenguva pfupi. Vasiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.